nema programs nema projects akawanta andinoita kuZimbabwe through foundation ndandakatanga Zimbabwe Youth Development Foundation Trust inozikanwa zvakare nerimwe zita rokuti Zimbabwe Spelling Bee. 2014 ndakatanga Zimbabwe Youth Development Foundation Trust iyo patakaitanga donzvo ranga riri rekusapota maeducational initiatives kuZimbabwe. Saka gore negore tinounganidza mabhuku nezvimwe zvinobatsira pakudzidza tichizvitumira kuZimbabwe zvichiendawo kuvana vatingatiko vari disadvantaged. Uyezve gore negore tinoti vana vaite macompetitions aya anospelling bee vanosangana zvikoro nezvikoro voita macompetitions aya then vanenge vahwina tinogadzira timu yatinoti Zimbabwe Spelling Bee team inoenda kunokompita kuAfrica Spelling Bee Championship. Saka isusu hatingwaoni chete semacompetitions emaspellings aiwa tinoona kuri kutiraya kuti vana vave ne yatingati pachirungu exposure.
Takaonawo muri kubatsirawo vasungwa vari kujeri rechikurubhi. Mungatitaurirawo pamusoro pechirongwa ichocho?
Yes, tese panenge paine need tinoona zvakanaka kuti tikwanise kupawo ahands kana rubatsiro. Sezvatakaita maweeks apfuura ayo kuti pane vamwe vasungwa vatakaonawo vanga vari kudzimbikana nekuti vanga vasingakwanisi kufamba, vanga vachitambudzika zvakanyanya, then we decided kuti vabatsirawo newheelchair through the Tilda Foundation. Saka takakwanisa kuvabatsira kuti vange vachinopiwa.
Pakuunganidza kwamunoita rubatsiro, matambudziko apa amuri kusanganawo nawo?
Vatinoshanda navo muno muAmerica, maorganizations mamwe anotibatsirawo sezvo sokuti tiri kuunganidza zvinhu zvakaita sekuti tiri kuda kutraya kuti titumire container rinenge rakazara zvinhu. Organization inogona kungoti isusu tiri kukubatsirai nezvinhu asi hatisi kukupai mari yekuti mushipe. Saka shipping cost yese iri kwamuri, then isusu totanga kumhanya mhanya kuti tiwane chii mari yekuti tishipe. Kana kuti vanoti tinokupai half then half motsvagawo. Saka isusu kune vamwewo hamukwanisi kutibatsirawo here, hamukwanisi kutibatsirawo here kuti zvinhu zviende. Uye kana tasvika kuZimbabwe sometimes tinogona kunge izvinhu zvenyu zvinofanirwa kubhadhara juti.
Matauro nyaya yekuti muri kushanda nezvikoro, iye zvino mune zvikoro zvingani zvamuri kushanda nazvo?
Tine zvikoro zvakawanda izvi zvinotipenda hazvo nekuti purogiramu ipi kwachiromanzi chaiko takashanda nemaschools akati wandei anosanganisira ana Maware Primary School. KuHurungwe takashandawo nemaschools akawandisa Hurungwe West.
Ndoupedza hangu ndichibvunzawo kuti ivo advocate bayanai vakazvarirwa kupi, vakakurira kupi?
Ini ndakazvarirwa kwachirumanzu kuMidlands. Pandakazvarirwa ipapo ndikakurira ikoko kwachirumanzu ndikadzidza panonzi paHama High School. Primary yangu ndanga ndaitsira panonzi paMaware Primary School kubva grade 1 kusvika grade 5. Ndikazoenda kuHighfield panonzi paMutasa Primary School ndikaita grade 5, grade 6 and grade 7. Ndikazoendawo kuUniversity of Zimbabwe Law School kundanga ndaita zvidzidzo zvangu zvemutemo ndiri ikoko. MuAmerica 2015 ndopandakauya ndichiita zvidzidzo zvepamusoro yavanoti graduate school. So ndakaita masters yangu panonzi paTulane University Law School kuNew Orleans, Louisiana.